manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 30, 2022 Mangateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wava Job Scala, amai Ellen Scala, votadza kuvapa keke rebirthday nhasi apowo Britain iri kushora kubatwa kwavari kuitwa vari mujeri pamwe nevamwe vanopikisa.
Vaskala hawasati vambotongerwa mhosva yavo bhati vari kuonekwa vachiiswa mumanjema vachiparedzwa vachinwa makoti vachinyadziswa mukadzi wavo vachiratidzwa kuti vaonekwe zvinhu zvokuti kana zvakuonekwa nedzimwe nyika dzakaita seBritain zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level
Tine hurukuro negweta vaKennedy Masie asi tabatawo mutauriri weZANU PF vaChris Muchangwa avo vanoti
Zvevari kutaura zvanayo Sikala, tiri kuita mutemo wedu wenyika, ivo vane vavo vanhu vakaita mujeri wekuIrish Republican Army vavaiti materorist, uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika, ngavambosiyiwo mitemo yemiri yemuZimbabwe nematera edu aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu uye cricket nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Zichoyo kwa muri, chiva kuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West, mudare reparamende va Job Scala, vanoti varambidzwa kuvapa keke ravo rebirthday nhasi mujeri rechikurubhi. Vaskala vasvitsa makore makumi mashanu. Mutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa vashora zvaitwa nevemajeri ava avo vakavarambidzawo kuona vaskala svondorapera mabatirwo avaskala ari kushorwawo zvikuru munyika nekunze uye dare reparamende remuBritain rakakurudzira mambo Charles kuti vasimudze nyaya yeZimbabwe pamusangano nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa Britain inoti muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu zvine nhoroondo. Mukuzeya nezvenyaya yekurambidzwa kwaamai Scala kupa murume wavo keke, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Mutemo uri very clear in terms of constitution kuti munhu anenge akasungwa ane right yokuonekwa nea spouse and right iyoyo iri guaranteed muconstitution section 50 subsection 5 inotaura kuti munhu wese ari detained asati asendenswa ane right yokuti spouse yake kana kuti partner yake imuone saka zvaitika izvi zvinhu zvinotyora mutemo and maprison officers angasikafani kuva achiita izvozvo
Saka magweta angaite sei panyaya yakadai nekuti tiri kumboona svondo rapera vachamisa vakarambidzwa kupinda nevakuru vemajeri vachiti vainge vaudzwa navaziyambi ziyambi vanovagurukota rezvemutemo kuti vachamisa vasabvumidzwe kupinda asi vaziyambi vachiramba kuti havana kudaro panogadziriswa sei pakadaro kana vaskala vachiramba vachityorerwa kodzero dzavo
sizvo zviri mubumiro romutemo magweta avaskala vanokwanisa kudzokera zvikare kumataredzi edzimhosva kana kuti either ku high court kana iko kumachistrate court kwavari kutongerwa voisa inonzi application yekuti vabvumidzwe kuti vava vachipinda and kana iyo application iyo yakagrandwa necourt vanenge vachirambidza vaskala kuti vaonekwe either nemukadzi wavo ingava spouse kana kuti nemagweta avo vanenge vava mune inonzi condemned of court and ivo vari kurambidza vanogona kusungwa
totarisawo imwe nyaya tiri kuona nhengo dzedare reparamende kuBritain uko dzichiti pachaitwa musangano pakati pamambo Charles nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa panofanira kusimudzwa nyaya yavari kuti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Munoona sei danho iri?
Izvi zvinhu zvandingati the welcome development, because matyorerwo ari kuitwa kodzero dzavasikala haana kumira zvakanaka, and zvinhu zvinoenda yatingati pa the core of my rights are in the constitution. And the international advocacy iri kuonekwawo nedzimwe nyika kuti izvi zviri kuitwa izvi hazvizi right, zvokuti vasikala havasati vambotongerwa mhosva yavo, but vari kuonekwawo vachiiswa mumanjema, vachiparedhwa, vachinwa makoti, vachinyadziswa mukadzi wavo achiratidza kuti vaonekwe. Zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain, zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level kuti vapewo pressure kuZimbabwe government, kuti kana ivo veZimbabwe government kana ivo vamunangagwa vasiri kuzviona vari munyika mavo, ngavaonesewo nevamwe vanhu vanenge vakati vavakidzani kana kuti vanhu vanenge vachida kuchidigana navo.
Asika vehurumende yeZimbabwe vari kuti havapindire pane zvinoitwa nematare vamasi.
Izvi zvazvizi zvinhu zvechokwadi, because tiri kuziva kuti nyaya yavasikala it's a political persecution. Zvinhu zviri kutova kuti ivo vasikala vari kusungirwa nyaya dzepolitics. Saka vehurumende kana kuti vezanupf kana vehurumende havangambotauri kuti havakwanisi kuva vachipindira, vari ivo vakatozvitanga zvinhu zvacho, and ndivo vanokwanisa vega kuzvimisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vari parunare kutexas muno muamerica. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri webato rezanupf vachris mutsvangwa tikatanga nekuvabvunza nezviri kutaurwa neBritain.
Vanongonyaudza vanhu vekuBritain ivavava nemakore 42 Zimbabwe yakasununguka, asi vanongorota sekunge ndivo vanotonga Zimbabwe. Nyaya yekuti vakagara vari vanhu vavadzvinyiriri 400 years haidhiri mumusoro mavo. Zvekare ukama huri pakati peSouth Africa neZimbabwe haumbobva hwakapatsanurwa nemaBritish. Vaidzvinyirira iyo South Africa yacho nekudzvinyirira Zimbabwe, ndivo vadzvinyiriri vekupedzisira. Saka kana vachinga kuti South Africa yanga vaterere pane nyaya yeZimbabwe, vari vari kukonzera masanctions nezvimwe zvirongwa zveupfumi zvavakati temera vachifunga kuti zvichatiparadza, vatoona ukama hwedu neSouth Africa huri kusimba.
Muunga pamuenzaniso,
tese tese pari kutaura South Africa iri kutaura ichisapota Zimbabwe. Musi uno pave nemasanctions eSADC, South Africa ndeyeSADC yakaita kunge iri pamberi kana kuUnited Nations ichitaura nyaya dzemasanctions. Ndo nyaya dzakonzera kuti pave nekuti vanhu vemuZimbabwe vaende kuSouth Africa vachinotsvaga mabasa. Zvekare Prince Charles ndo vakadzikisa mureza kumaBritish pakuti Zimbabwe ichivepo, ichive nyika vachimwana mudiki 42 years ago. Zvinotopachena kuti vanoziva kuti Zimbabwe nyika yakasunguka, ndando vakadzikisa mureza. Saka havana kodzero yekunge vachinyaudzwa nenyaya yekuti vapinde nenyaya dzemuZimbabwe, vakatodaro vari kurasika.
Asika hurumende nebato rezanupf vanga vachiti pavanotsvaga rutsigiro voti chakakosha kudyidzana nenyika dzose idzi yavari kuti reengagement, hazvizokanganise here donzo rebato izvi?
Isusu tinoda kuti tifambidzane, hatidi nyika yatinoti imhangi yedu, toda kuti nyika dzese dzive shamwari dzedu. Asi chinonetsa maBritish ndechekuti zvitadzo zvavo kuZimbabwe zvinorema zvavakaita. Vakatitonga havasati vambotipa mareparations, vakatikonzeresa hondo yaIan Smith yakauraya vanhu vedu. Havasati vambotaura nezvazvo kuti vamboti vanaIan Smith vaifanira kunge vakatongwa nedare rinenge riri kuNuremberg revanhu rekukodzera hondo. Zvakawanda zvitadzo zvedu neBritain, tikazviisa patafura kuti vatipivhiri mareparations kana kuti vabvume kuti ndo vakakonzeresa varungu vangu vari muno kuti vaponde vanhu vedu vanosvika kuma100,000 mazuva ehondo. Tikazviisa zvedu zvinotoraudza kupfuura zvavari kutaura izvozvi.
Ko, panyaya yavasikala iri kusimudzwa iyi vamutsvangwa munoti kudii?
Zvavari kutaura zvanavasikala, tiri kuita mutemo wedu wenyika. Ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuirish Republican Army vavaiti materorist, uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika. Ngavambosiyiwo mitemo emii emuZimbabwe nematare edu aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu. Angavarege vaota vachifunga kuti vari kutonga Zimbabwe, Zimbabwe zvakare. Pane nyika dzakawanda pasi rino vadii kuenda ikoko kana vachifunga kuti ndo mwari wepasi pano. MaBritish vanofunga kuti ndo mwari weZimbabwe, ndo nhamo yavo chaiyo chaiyo.
Asika muri kutaura nyaya yekuti pahondo zvichida vaifanira kuripa vamwe vanopikisa ka ambassador varoti ko Zimbabwe haina kugadzirisa wandambudziko rakaita seGukuraundi inogotarisira sei kuti Britain itange yagadzirisa
Svondo rakapera chairo kaive nedare guru nenyaya yeGukuraundi tiri kunadzirisa nenyaya yevana vemuZimbabwe hapana nyika isina kumboitawo mhiri kusapesana ivo vakanzwa nemascots vakarwa nemairish america yakaita civil war isu hatina kuzombosvika ikoko nenyaya yeGukuraundi takagona kunadzirisana takaita yoitakoti ngavaisiyei nyaya yevanhu vemuZimbabwe haisi nyaya yavo ivo vano dzavo dzavakaitirana ikoko unganeni kunetsana kwavo nemascots nemairish takambopindira
mutauriri webato rezanup f vachris mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSomalia vaHassan Sheikh Mohammed vanoti vanhu vanosvika zana vakaurayiwa vamwe mazana matatu vakakuwara nemabhambo ainge akateiwa mumotokari mbiri nezuro. Mumwe mutori wenhau Mohammed Issa Kona akaurayiwa uye mutori wenhau weVoice of America Abdul Kadia Mohammed Abdule nemumwe anoshandira Reuters Praisal Omar vari pavanhu vakakuvara. Russia yazivisa kuti yambobuda muchibvumirano chakakokerwa neUnited Nations chekuti Ukraine ibvumidzwe kutengesa chibage negorosi icho chaona zvirimwa izvi matani mamiriyoni mapfumbamwe zvichitengeswa pasi rose kuedza kupedza dambudziko renzara. Russia inoti yatora danho iri nekuti Ukraine yakarwisa ngarava dzayo mudunhu reCrimea rayakapamba kubva kuUkraine yacho. Ukraine inoti hainei nekurwiswa kwengarava idzi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zviri kuitwa neRussia zvekuirambidza kutengesa chibage zvichawedzera matambudziko enzara kunyika dzemuAfrica nemuAsia. America yati Russia iri kuda kushandisa chikafu sechombo muhondo yayakatanga pasina idena muUkraine. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ani kushandisa kutoisa nicho zvakare nekuti zvinoita kuti dzinoda kuti dzine mukoko dzinoona sekuti makambogara dzine nicho zvakare.
Ko pakutengesa apa hazvizonetsi here kuti munhu anga achitengesa? Munongotengesera mugwagwa here kana kuti pane vamwe vemuzvitoro vamunoshanda navo?
Munoreva kutengesa huchi here kana dzinzi dzacho?
Kutengesa huchi.
Huchi tinenge tinotengesa ite local level ndimoto. Iyo zvandanda kwanza zvangu kuti ndise masupermarket kuti project yangu chiri kukura asi ndinezvitoro zvazvidiki zvandiri kuita uchi imomo ndinewo vamwe vanotorera pamatimu vanyitisa matimu munzvimbo dzakasiyana siyana maprovinsi eseMzimbabwe inenge ndichitootengesera ipapo zvakare.
Ko idzo nyuchi munee muchitengesa mari uye kana munhu achida kubvisirwa nyuchi munee muchibhadharisa mari yakawanda zvakadii?
Panhau yekutengesa nyuchi tinhu zvinoenzana nematurity yesu wangu kekuti sani inenge changotanga kana kuti iri machowa kana kuti ichiri ii inotangirawo pama$40 ende mumatowa macho macho yekuti ndikutobvisaswa mukoko yangu yandatoumba anotangirawo pama$60 zvichipira then tozova panhau yekubvisa nyuchi zvinoenzanawo nerisk saka tinotoita kuti tatobvisa nyuchi mutinhu tinotanga ndamuita inenzi assessment yekuti nitimbotarisa nzvimbo yacho kuti inoneka kukwira ndichakwira sepatoda shandisawo zvinhu zvakaita sei saka izvo zvinoita kuti mafurite acho asiyana asiye assessment pati zvaiyeka inotota kuti July zvino kutotanga kuzodzika nechidzati nekuzotsapura nekuzotsiya kuti mukagumeka short kana ndezvapunsha asadzoki zvinotangira pa 15 July 15
ko pa kuzotenga mabhotoro acho nezvimwe zvimwe nenge muchizvitenga kupi izvi
tinotenga kuna industry kumasasa kunogadzirwa maplastics ndeniinini ndinei malabels angu ari kuenderana nekakambani kangu kandakavhura
makutoshanda nevamwe here kana kuti muchiri kuita mega zviri kufamba sei makapinza vamwe basa
aiwa ndakatopinze vamwe basa tinotangoita kukurudzira tiri project ndechekuti tisimudzire vanhu vana vechidiki kana kuti maitarimenzi nekuti ndo zvakandisimudzirawo saka handisandi ndega ipapapa ndine vamwe vandakatsina nekuti kapangu vacho kana ndikawandirwa nemabhiri mesaizes nematiresizes anondibatsira vanenge vachiendawo kune dzimwe nzvimbo ndendinozoike zvakare vamwana nondibatsira department yeaccount vanenge vachitengesawo chinzvimbo dzakasiyana-siyana
saka kambani yenyu inonzi zita rai
inonzi olimmacon foundation for environmental justice
asi tinomboonawo vamwe vanhu vachichema chema vachiti ivo dzimwe nguva vanotengeserwa huchi hunenge husiri huchi zvinofamba sei munombonzwa here zvichemo izvozvi
tinope zvinuzvamufunde zvenyu izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti maketiye huchi ibvaita seinorwadza asi iripo imhoyo yekuti munhu anenge akanzotunga huchi hwese saka anenge akutokutunga kuti ndoziva sei kuti huchi chaiwo chaiwo saka inini zvandinoita ndezvekutotipa point of sale chaiwo tinokurudzira kuti you have to test the honey before you test it tine makesi akasiyana-siyana atinoita pahuchi anoita tikwanise kuziva kuti uhuchi chaiwo chaiwo uhuchi hwakabikirwa shuga saka nemhawo yekuti vanhu vari kutsvaga mari vamwe vanobikira shuga voedzera muhuchi hwoyo asi tine zviratidzo zvatinotoona zvinotaridza kuti aiwa uhuchi chaiwo chaiwo ndechekutanga sechipiri chimwe chinhu chatinoda kuti vanhu vagare vachiziva ndechekuti nyuchi dzine mapizi kana kuti maketi panopfuura 1000 zvichidyawo zvinhu zvakasiyana zvichibvawo nzvimbo zvakasiyana kureva kuti huchi huma hauzotesti zvakafanana hauzoratidzire zvakafanana tatosanganine nehuchi hwepepe humwe hwakaita bhiyeki chaiwo humwe hwebhurauni humwe hunenge hwakada kutonoita pinki kana kuti ndiyei hazvitoreva kuti hwaaseki hunenge inhau yekuti poroji kana kuti rijeni kana kuti kepenzi dzacho ndo zvakasiyana saka pakueducata vanhu vanengitomatini saka inini titovakurudzira kuti munotizoiona sei kuti aiwa uhuchi chaiwo chaiwo uhwu hauzi
mungatsanangura here ipapo
ikekuti huchi hauna shelf life ezvonezi ukaiswa mucontainer iri tit isingapinde mhembo kana mvura huchi haufaniri kuexpire kana kuita patu kana kuvira saka mukamwe muno hwakuvira zvoreva tipane zvakaitika kana kuti mukapinda mutsika wemaketi mukaona huchi hwakuita malayers izvozvozvo zvinotiratidza kuti either huchi uhwu hwakabikirwa kana kuti pahwaipekwa pane zvisina kuenda zvakanaka hunogona kunge hwakasinda isimokondeni chemvura kana kuti huchi uhwu hwakamurwa husati hwasvika saka maketi acho mamirira yakaita ndeyekuti inonyanyorerekera kuti vanhu vanotsinga kuna vanhu vakajaira kuziva kuti uyu munhu anogadzira huchi chaiwo chaiwo ari kutengesa huchi chaiwo chaiwo hwaanenge akarima izvi saka kana munhu adotopinda maketi machizvo zvinotoreva kuti kana asina makastoma kudhara anenge akufanira kutotengesa nehwese kune vanhu vagara ine makastoma
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare olin nekupinda muchirongwa chedu saka vanhu vanenge vachida kukubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo
vanondibata panhamba zinoti 0774549264 0774549264
Tinotenda yanga iri hurukuro yataita namuzvare Olin Makoni vanochengeta nyuchi vari kwaRusape. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu
simba rangu. Vatereri tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tiri kuda kumboteerera kumazwi enyu amakatitumira.
Ini ndinoitwa Panda. Mubvunzo wangu ndokuti ko awa maprofita aya anoprofita especially vekuma Juan Masowa ava anoona here kana kuti vanoita zvekungonyepera vanhu nokuti kwakavaya chigwere chekorona ichi hapana kana muprofita hwana taka vachitaura kuti korona ichauya right vakangonyarira kuti izi asi vanhu iva vantu vatohwa vachitaura vakutaura zvekuti mishonga haiti inoita kana kuti yee zvazodii musatora mavhaksini acho haiti maprofita iwawa ndo vamwe vaakutaura vachova mweya waunoshandisa ndi mweya wamwari here kana kuti vanoshandisa mweya wezvikwambo vanhu ava ndo pane mubvunzo wangu ndoda kunatsokuisisa chaivo chaivo kana vari vechokwadi chaivo chaivo ngavachitiudza kuti korona iyo ichapera rini
makadii henyu vashamarari vestudio 7 pamwe nemi vateereri vestudio 7 ndandikuda kubvunzawo pamusiyano wezvitendero apa kuti chitendero chechimoslemu vanoti mwari wavo anonzi Allah isusu wedu tinoti ndimwari kusiyana kwakusiyana here kwakaita ana mwari ava kana kuti mwari mumwe chete asi kusiyana kwemashedzero chete ndiwo mubvunzo wanga ndati ndikuda kubvunzawo ndizvozvo chete ndatenda hangu ndiro ndimaingwena kuchegutu
makadi kwamukoma tananoka wande ndiwo muri kutaura naKelvin Chiona paSouth Africa ndatichitokumbirawo kuti mukambozama kubata vaparidzi veJesus Revelation Ministry yaApostle Chiwenga kana mukagona kubata iwo Apostle Chiwenga kana Pastor Gerald Baloyi izvo timbonzwawo kuti vanoti kudii pamakomenzi avo
ini ndiri kuno kuCape Town ndinoitwa amai kumire ndinoda kupindurawo pana baba wakataura vachiti izvo nenyika dziri kuti dziri kunamata nevafundisi vanhu vese vachiti vari kunamatira nyika ichokwadi vanhu vanonamatira nyika asi chanoda kuudza hanzvadzi yangu iyi ndechekuti hapasi pose pekuti unoti ukanamatira mwari chinhu chauri kuda wobva wachiwana pakare pakare aiwa mwari wakatipa machoices pakurarama either you choose kuti unoda kuita zvakarurama kana kuti unoda kuita zvakaipa saka nekudaro iko zvinoizvi nyika yeZimbabwe takaitarisa ruzhinji rwese iko zvinorwarasika kubvira kuna vatungamiriri wacho chaivo vanhu vachiuza kuita zvakaipa saka vashoma vaya vanenge vachiri kuita zvakarurama ndo vanonamata minamato inogona kuva ine breakthrough otherwise kanadai ukanamatira chinhu asi iwo uchirasika pagwara rinodiwa namwari hapana kwaunenge uchienda munamato wako saka izvozvo ndo zviri kuita kuti nguva iite seiri kurebesa zviite sekunge mhinduro iri kunonoka asi mwari nguva dzose vane mhinduro chinodiwa chete namwari ndechekuti timude timuitire tiri pano pasi kuti tigozofara naye kudenga tafa hapana munhu anorarama forever nguva yedu yekurarama pano pasi diki diki chaizvo saka hanzvadzi dai uri mumwe ndaingokukurudzira kuti ude mwari ende uye unamatire mhuri yako nekunamatirawo futi nyika yako mhinduro ichauya zvayo
kwazuwai kwazuwai pastudio 7 muzuva ranhasi zuva resvondo ndirudo kumbobvunzawo kuvakuru vemadzisvondo nevakuru vose vanonamata muchitendero vechitenda mwari vechirumbidza mwari kuti makare kare kwanga kuine vakuru vanga variko vechiti isu tinoporesa asi pamusoro pecovid-19 kumbotamawana umwe vati ndatumwa kucovid-19 covid-19 ngaipere kuratidza kuti chii chaakuitika makore anaa mwari wetiri kutenda wasiyana here namwari wekare waaitenda vakuru ivavo kana mwari watiri kunamata mazuva ano wasiyana here newanga ichinamatwa makare kare kune vachandipindurawo mubvunzo wangu wandinawo ndatenda
ayo ndiyo mamwe emazwi enyu amakatitumira ndinokukurudzirai kuti musaore mwoyo nekuti tiri kutambira maaudhiyo enyu akawanda zvikuru kana muine zvamungada kugovana nevamwe vateereri pachirongwa chino kana mibvunzo yezvechitendero chipi zvacho zvitumire kwatiri tichaedza kutsvaka vangakupai mhinduro tumirai mibvunzo yenyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei svondo rinouya apo tichakuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero
Yes, indeed, oh, yeah.
tinotenda tanonoka wande uye tinorudawo kupa kutenda kuchikwata cheChristla Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 musi uyo maChevrons eZimbabwe Cricket arowa neBangladesh. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati mumutambo wanga uine mufaro mukuru munhandare kuvatsigiri vezvikwata zviviri izvi. Nhasi zvasiyana zvikuru nekurwa kwemazuva ese sezvo kwanga kune kuimba nekutamba vatsigiri vezvikwata izvi vachifarira zvikwata zvavo. Mangange aya ave kureva kuti Dynamos yave nemapoints makumi mashanu nemanomwe yasiwa nemapoints maviri neChicken Inn iyo yakarova Cape United 1-0 ne-0. Asi Dynamos yave nemutoro mukuru sezvo iri kusangana neHerentals pamwe neCapes United mumitambo miviri yasara. Herentals yacho yarowa 2-1 neBlower Chiefs iyo zvekare vari kusangana nayo mufinari yeChibuku Super Cup musi wa19 mbudzi. Cranbourne Bullets yaita mangange 0-0 ndokupinda mapoints makumi matatu nemanomwe vakaenzana neCapes United muhondo yekurwira kusabuda muPremier Soccer League. Zvichakadaro Zimbabwe nhasi yazvomesera makwikwi T20 World Cup Super 12 eCricket apo yarohwa nemaranzi matatu neBangladesh iyo vanga vatarisirwa kurova zvisina kana kushupikira. Asi zvino azvina kufamba zvakanaka muBrisbane Gabba Ground apo Najmal Shanto akanda maranzi makumi manomwe nerimwe chete 71 ndokutungamira Bangladesh kusvika pamaranzi zana nemakumi mashanu 150. Mukutevera Zimbabwe yakwanisa maranzi zana nemakumi mana nemanomwe 147. Mutambi akanda maranzi akawanda ari Sean Williams uyo akanda maranzi makumi matanhatu nemana 64. Kunyange hazvo Ryan Bull abudawo nemaranzi makumi maviri nemanomwe 27. Izvi hazvina kubatsira. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechitatu svondo rinouya neNetherlands. Mutsigiri wechikwata ichi vatinache musunza vanoti maChevrons anofarira kutora mutambo uyu semimwe mitambo yavatamba kunyange hazvo Netherlands isina mukurumbira wakanyanya mumutambo uyu.
Saka Zimbabwe isu hatisikwa underrated, tutora game rese is the best game. But nyangwe tikadyiwa nyangwe tikaita sei, but vakomana vari kutamba, saka tongovawisha good luck Zimbabwe.
Zimbabwe ichasangana neIndia mumutambo wayo wekugumisira weSuper 12. Matikiti zuru makumi masere 80,000 emutambo neIndia weZimbabwe anonzi atotengwa ese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mudzimai wavaJob Scholar, amai Ellen Scholar, vatadza kupa vaJob Scholar keke rebirthday ravo nhasi. Apowo nyika yeBritain iri kushora kubatwa kuri kuitwa vaScholar nevamwe vanopikisa vari mumajeri. Asi mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vanoti Britain haifaniri kuudza Zimbabwe zvekuita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku.